ndino kuchingamidza ino mufaro ini ndini Tanono Kawande ndichiti eino emisoro yenhau dzanhasi zvitatu ndira 24/2018 mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa avo vari kumusangano weWorld Economic Forum kuDavos, Switzerland vanoti havawirane nehuwandu hwevanhu vanonzi vakafa munguva yegukura hundi vachitiwo hurumende yavo yakapasisa mutemo wakanangana nokugadzirisa nyaya yegukura hundi. MDC Yoronga Munamato uchaitwa nechishanu paHarvest House wekunamatira mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai. Vari mumabhizinesi madiki vokurudzirwa kuti vawane ruzivo rwakakwana mukufambisa mabhizinesi avo nenzira yakanaka sezvo mabhizinesi aya achibatsira zvikuru mukusimudzira upenyu hweveruzhinji pamwe neupfumi hwenyika. Mutumbi wevambo vemubati wehomwe muMDCT vaRoy Bennett pamwe nemudzimai wavo Heather avo vakashaya mutsaona yechikopokopo muAmerica svondo rapera yotarisirwa kusvika muZambia svondo rinouya uko vange vachiita mabasa ekurima. Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutaura nezvekodzero dzekuvhota dzezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba inoti 001202465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7pm pamasaisai anoti 909am 4930 13860 6080 15580 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwe kuteerera zvimwe zvirongwa zvedu na 6am uye 2pm mazuva ose. Musakangamwezve kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kuridzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook yedu, endai palink iyi facebook.com/voa.shona.